Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro gunyana 26, 2022. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzemihoro dzavakawedzerwa. Izvi zviri kuitika apo vana vatanga kunyora bvunzo dzegrade 7. Studio 7 yoita hurukuro nemutori wenhau Hope Chingono, uyo anga achishanya muno muAmerica kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa audza Studio 7 kuti mapurisa emunyika iyi ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vashandi vehurumende zvikuru varairidzi vanonzi havana kuenda kumabasa sekukurudzirwa kwanga kuchiitwa nemamwe masangano anovamiririra achiti mari dzavakawedzerwa nehurumende hadzikwane. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vashandi vakawanda vauya kumabasa, uye kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisa vana vanga vachitanga kunyora bvunzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Varairidza vapasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba ivanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7 mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora makumi maviri nemashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabva wedzerwa vanhu, tiri kuramba tichiti ishomanini, haikwani kuzadzikisa zvinodiwa nevanhu. Varairidzi nemama civil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa, vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi va38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vakanonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri, chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvati mewo zvinhu zvatinofarira, vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7, saka hakungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varairidzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya patebo ukana tiri kutaurirana zvinoonesa kuti tiri takuenda kustrike. Inenge yakunzi makutaurirana makabatira hurumende pamutemo wenhaurirano kanoda kuti tichitaurirane pasina umwe akabatira mumwe demo. Sinzi hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane, saka tambotisimbopa mukana wekuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende. chiona kuti ndinostapati kuti mari yaikwena ipa chibu taona chokwanda ina chainoti
vachinosengwa vati nengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda vachinosengwa vatiwo ongororo yavaita yaradza kuti vana vegrade 7 avo vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora
kufara nezvirikuitwa nehurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai ivo vanhu vavaraidzi vakaomerwa $25 haina chainotengi nemaomero aita upenyu hwokuti katarisaa zvinhu zviri kukwira even kumaUSD kwacho mapurisi anongokwira
vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarayiridzi
vakushushikana zvikuru nevabatirwa vari kuitwa varayiridzi nehurumende varayiridzi vakabatarisirwa pasi senguva yakareba kuburikidza nemihoro yavari kupiwa nehurumende saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvo zvakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavai kupuwa of which that $25 iyoso even 200 yacho haikwani kuti vanokwanisa kuti vaibhadhare vana vavo maschool fees kana kuti vakwanisa kutengera vana vavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vange vakapfeka maticha vakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nekuti vanenge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda ivheni mhuri dzavo chikafu chacho yacho havasi kuchachiwana saka isusu tinosecc tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo sekukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvita mari dzakawanda
zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro asi gurukota rezvevashandi vapaul mavhima vakaudza studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa asi munyori mukuru bazi rinoona nezvevashandi vasimon masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yefoseu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro vanonzi vakarova nhengo mbiri dzebato rinopikisa Recitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye mumwe mwana wechikoro vatatu ava vaipomerwa mhosva yekupfeka hembe dzebato ravo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kwamupandawana kwagutu Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera
Vakarohwa vanosanganisira kanzura weward 34 vabernard chimwango navalangton guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake vachimwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri vezanupf vaidarika gumi vachimwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhangana nyaya iyi kumapurisa echiteshi chemupandawana police station
vanhu vaiva pavanhu vakatirwa vaa va11 tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa nandakakuvara musoro ndakarohwa nedanda ruviri mumusoro ndarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mishonga yatakawana mishonga ndaenda ku24-hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa zvakaitika kuod location extension
umwe wavo valangton guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava
ndingakotaura kuti izvozvo handisina faith nemumwe wangu wandaa ndinaye vana vachimwangwa tikanyorerwa tese mwari pasaidi nemwari pasaidi inezvo ndava kunzi ndiokuitirangwari chitotanga futi mototanga kutoripota saka tanyora but zvakunzi ofisa vane makii munogara bhuku riya ravanoti RRB number hapana takangogara ko izvozvo tione kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno
izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reTCC mumasvingo vaDerek Charamba
usebato reTCC kumasvingo provhinzi tiri kushungurudzika zvikuru nokurobwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu kwagutu vanoti vabernard chimwango navaguvava izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona apa hapana kana amboti asungwa pamhe kushunga zese izvi zvinongova zvipachena kuti zvakamboitika zviyaka zvatangazve mhirizhonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zano yatanga zvebasa rayakorwa inototorisha kuti gore rino yazvigona kuwedzera tikabava nokutakwatakwa asi zvinovaso kuti this is not fair mutema wasikapulaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isu tinongo dzvanyirigwa vanhu vetriplec nemapurisa achimbaiona nemesavasi vachingoregawo tichingotakwatakwa vakangotarisa
asi mutauriri wezanup f dunhu remasvingo vaofias murambi wavaramba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga
izvezvo izvei nhema vanotsvaka kusvibisa chave pati yezanup f izvo varikungotsvaka vanhu vetriplec mukatarisa pavangopinda tikatsvaka vanongotarohwa nevanhu vezanup vachiri vanhema tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized tiine direction pati yakarongeka kwete pati yokungoita zvana triples zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kurova vanhu ike zvino vanoti vakarombwa nevadzigiri vezanup f vakanga vane uniform how did they come to vanhu vezanup f vakavarova
mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo inspekta kuda kwashe dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi
ndisiri muofisi at the moment ndotozonocheka ndasvika muofisi
asi vatsigiri vetriplec vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti svondo rapfuura vatsigiri vebato rezanup f vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ed icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu vanoti nhengo dzemahwindi 4ed dziri kutenderera dzichimanikidza vari kupfeka hembe dzebato rezanup f uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato retriplec mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yetriplec vaedward chagonda vanoti musika wemamupandawana waberekera ingwe
ichokwadi vakauya vachiti mahwindi ovakati mupfeke matishet ezanupf kusanganisa kumarokesheni nekupi nekupi achiti setai matishet wao unenge atatishet iyoyo chamudzika paparenge achishandira kutaura kuti kwatiita pari zvino vanabhera ti vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti vavopakaoanaku vachinda vachinda kunonziwiro saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kuti hei tineura mumaoko kuti hape tichagumira papi
dunhu regutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda mwedzi wapfuura nhengo dzetriplec dzakatiza nechakugutu west dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota gore rapera nhengo yetriplec vanyachazvambe mawere vakapondwa nevanopfungidzwa kuti vatsigiri vezanup f asi hapana akasungwa nemapurisa ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mutimba
mutori wenhau Hopewell Chingono anoti Zimbabwe inokwanisa chete kuita sarudzo dzakachena ndokunge komisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC yavandudzwa asi sachigaro wezec justice priscilla chigumba negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara havo vachiti ZEC yakazvimiririra uye haitori divi panyaya dzezvematongerwo enyika nekudaro inokwanisa kuita sarudzo dzakachena Chingono ari pakati pezvarwa zvezimbabwe zviri munew york pamusangano wakarongwa nebato rinopikisa recitizens coalition for change kuzeya nyaya dzoutongi hwejekerere vamwe varipo vanosanganisirawo pastor ivan mawarire ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas mukanganyauye westudio 7 nachingono
ndakauya kuzotaura paworkshop yedemokrasi ichitaura nyaya yekuti region yedu sadak necontinent yedu africa inokwanisa kubatsira sei kuti maelections emuzimbabwe ave maelections ekuti vanhu havazokakavadzani kuti umwe apira umwe umwe achitaura kuti mavhosi aka ana kuverengwa mushe
mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamaa muri kutaura pamusangano uyu
zvinofanira kuitika ndezvekuti opposition yemuzimbabwe main opposition triplec inofanira kuenda kusadhan zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 taachingokakavadzana saka hatibatsirei kuti tiite maelection yekuti hatikakavadzani the problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti ndabiwa saka zvinofanira kugadziriswa sarudzo isati yatanga.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo?
Zvinogona kugadzirisika kana ZEC inova ndiyo inoita maelections muZimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu.
Mutori wenhau Hope Chingono achitaura naMarvelous Mutanganya weStudio 7 kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Brigadier Mohlafela Mojapelo, vaudza Studio 7 kuti mapurisa emudunhu iri ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu mudunhu iri zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wakatotumira nhumwa kunoona kuti chii chakaitika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRiki Mukonza vanodzidzisa paUniversity of Tshwane kuSouth Africa.
Maonero andinoita zvinhu izvi hazvisi kushanda nekuti tiri kutoona kuti kupondwa kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunenge kuri kuenderera mberi. Tichitarisa kunyaya tukunzwa yekuLimpopo yevatatu vakapondwa, tiri kuona sekuti kunyange kuine kutaurirana kuri kuitika hazvina zvazviri kunyanya kubatsira, nenyaya yekuti pane matambudziko aripo akati wandei ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire mamiriro azvakaita.
Ndeapi matambudziko aya muzvinafundo?
Tinoona kuti zvinhu muSouth Africa zviri kuoma, saka pane ruvengo rwuripo kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Naizvozvo pakangoita kakukanganisika kadiki diki kanoitika ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kunyange papa achifanira kutauriranwa, kunyange papa achifanira kudaidzwa mapazi anochengetedza mutemo, vanhu vemuSouth Africa vakutongotora mutemo kuisa mumaoko avo zvichikonzeresa kufa kwevanhu vekune dzimwe nyika sezvatiri kuona izvozvo.
Chii chiri kupa kuti vanhu vemuSouth Africa vashaye chivimbo nemapurisa avo nematare kuti vanokwanisa kutonga nyaya dzakadai?
Kumapurisa, vanhu vemuSouth Africa vari kuti mapurisa ari kutambira choko mhomwe chiri kubva kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika, saka havazoteedzere mutemo sezvazvinofanira kunge zvichiitwa. Saka vari kushaya chivimbo nemapurisa kumatare. Zviri kuonekwawo sekuti matare muno anenge akanyorovera pakutarisa nyaya dzese hadzo, kunyanya-nyanya kunyaya dzine chekuita nevanhu vekunze. Saka izvozvo zviri kuita kuti zvarwa zvemuSouth Africa vati regai tiise mutemo mumaoko edu.
Asi sekuonawo kwenyu, pane chingaitwa here kugadzirisa dambudziko iri kuti risarambe richienderera mberi?
Dambudziko iri kugadzirisa kwaro ndekwekutongoti zvinhu zvigadzirisike kuZimbabwe, zviitike kuti kuZimbabwe zvizvarwa zvizhinji zvenyika yeZimbabwe zvigare kunyika kwazvo, zvoitawo kuti kunoku zvisanyanye kuremera hurumende yeSouth Africa, zvisanyanye kuremera ivo vagari vemuno muSouth Africa. Nekuti chiri kunyanya kunetsa inyaya yekukwikwidzana kuri kuitika pane zvinowanikwa muno muSouth Africa, zvingava mabasa, zvingava maservices anopuwa nehurumende nezvimwe zvakadaro daro, ndo zviri kukonzeresa kuti paite iko kakuvengana ikaka nekakubvutidzana bvutidzana pane zvishoma zviripo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Um, Vanhu vakawanda vemuFlorida muAmerica vanonzi vari kugara vakabatira hana mumaoko sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuti kune duti mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian ranangana nedunhu iri. Zvinonzi duti mupengo iri rinogona kusvika munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vari kutarisirwa kusvika muJapan nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende iyi vaShinzo Abe, avo vakaurayiwa mwedzi mitatu yadarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kupomera hurumende mhosva yekuvanza huwandu hwevana vari kufa nekurwara nechirwere chegwirikwiti mushure mekunge bepanhau rekwaedza ratiwo vana vanomwe vemhuri imwe chete vakafa nechirwere ichi kuHonde Valley kumanikaland mavhiki adarika. Asi hurumende yakapedzera kuburitsa huwandu hwevainge vafa musi wa6 Gunyana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varamba havo kuti hurumende iri kuvanza huwandu hwevabatwa nechirwere ichi kana kufa, vachiti ichiri kuunganidza zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana isati yazvipakurira kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti chauraya vana vanodarika mazana manomwe, tabata vaMujiri.
Chirongwa chekubaya vana vagwirikwiti vanoziva nekunguti hurumende yakaita yatingati kampeni muna August September ikapera, kati yapera kudaro hazvina kureva kuti havachabayi. Vanga vava kuti hatingati mopap nekuri kwanga kwasara seni vakange vapedza vanongoenderera mberi nekubaya vana.
Saka mane huwandu here hwevabayiwa kusvika pari zvino?
Tingati patakatanga musi wa10 April 2022 uye sezvaunoziva hurumende payakapa zvivisanyika kuti vazive kuti kwane chirwere chakadai ndechegwirikwiti. Kabhineti ichizotaura zvakare patingati isusu marapid result marapid response team redu akabva aitwa kana kuti antibodies aiti kumadistrict kwese kumanikaland yedu yakaita 95% coverage yatapinda mukambeni. Saka pari zvino hurumende yekusungamidza avo vanga vasinganyanyofarira kuti vana vabayiwe nekuvazivisawo chirongwa choicho kuti zvakanakire kuti vana vabayiwe. Saka isusu hurumende inongoti kana masikati kana usiku vananga vabayiwe. Zvakadaro hazvo vana vari kubayiwa vamwe vanouya nguva dzakasiyana-siyana zvinova unova kuti mufaro watiri kuona kuti chirongwa chiri kusagira mberi.
Asi chii chakakoshera kuti vana vabayiwe nhomba yegwirikwiti uye muri kutarisa makore api apa?
Mutasa yanga 6 months 15 years. Saka pakaita kampeni yanga ya 6 months to under 5. Sapari zvinowo pachange pakubayiwawo vana vanosvika kuma 15 years. Hurumende inoti hakuna mwana anofanira kurwara anofanira kufa nechirwere chegwirikwiti. Ichireva kuti chirwere chinogona kukonzeresa kuti vana vafe. Saka naizvozvo tinoda kuchengetedza vana nokuti ndiwo the next generation.
Ko iye mubereki anoziva sei kuti mwana uyu abatwa negwirikwiti?
Pane zviratidzo kwazvinobuda kudaisini kuti kunyange munhu akarwara nechimwe chirwere namunhu ataiva necovid yaizvaita kuna kuti munhu maitiro ake nepazvaari zvatosiyana. Saka mubereki anotona kuti mwana uyu sivabereki namwana ari 6 months vanotona kuti hazvisi sirizvo utano hwemwana hunenge hwachinja. Saka naizvozvo anobva atogara sekliniki. So vanoziva kuti kana mwana azvarwa vabereki vana mai vanopiwa mazuva ekuvhizita kliniki kana upote vachionesa. Vakafanira kuti mwana akarwa nhaka azvikukosera kuti na mwana akukosera mwana akarwa nhaka kudzidza miviri ona. Saka vana mai vanonyazonzwisisa kuti mwana wangu hazvisirizvo. Saka vanotozoenda kukliniki kunoona mwana aongororwa obva vataurirwa zvinenge zvichinetsa mwana mudiki.
Mubvunzo wekupedzisira vaMujiri, vamwe vari kuti ko sei pasina zviri kubva kubazi rezveutano kuti kwafa vanhu vangani kana kuti vangani vabatwa nechirwere ichi kana kubayiwa nhomba zvinenge zvakapedzisira kuitwa mukutanga kwemwedzi uno chaiwo?
Hurumende inobandira pakafa vana pavanoziva 700. Hurumende yakangotaura kureva kuti sitiredi inenge zvifanira kuitwa inenge zvichiri kuitwa zvati zvanyatsositiri kati yaimpresa kati hurumende inengopa nenguva yakafanira.
mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvinhu zvakaita manyama mamire nerongo muzvikwata zvedynamos necaps united, izvo zvapa kuti vatsigiri vezvikwata izvi vakurudzire kuti varayiridzi vazvo vadzingwe basa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muongorori wemutambo wenhabvu uye akambotambira Baimo necaps united mumoyo anoti dambudziko harisi kumurayiridzi wedynamos Tonderaindiraya kana weCapes United Lloyd Chitembwe.
Taiva takumana vapandiraya nguva yakakwana kana vamusiya amboita zvaari kuita, nekuti izvozvi kubva paakaiwana iro timu yaaparinanda, izvozvi mari inopiwa vakomana vedynamos kana vachinzi vakunda vaudii imari shomanene, yekuti timu dziri pasi pelogu nedzimwe dziri mudivizhoni one dzinotowana mari yakapfuura chimuhombe muzimbabwe. Saka izvozvo zvinokwanisa kuzvikonzere zvichiwedzerewo pakukundikana kutamba kwevakomana vedynamos. Saka ndinoti vai vasiyana nevarayidzi vanangana nemaadministrator.
Moyo aenderera mberi achiti kutatarika kwecaps united hakunei nemurayiridzi.
Vane vatsigiri vecaps vatokanganwa kuti makore mashoma nenapfuura iye Chitembwe ndiye yakukunda paligi atiari kucaps ikoko. Saka zvinonii panhasi chii? Vanonyara here kutaura chokwadi chekuti timu yavo ndezvinhu zvaina mari? Tinoda umwe anobatsira varipo izvozvi vadhire mari dzavo nadzo hadzisikukwana kuti vakwanise kubatsira timu kuti iende kumberi.
Chikwata chedynamos nezuro chakadonhedza mapoinzi akakosha muhondo yacho yekurwira mukombe wekasolaga Premier Soccer League. Dynamos yakarwa 1-0 nengezi Platinum Stars ndokusiwa nemapoinzi 11 chete neFC Platinum mukurwira mukombe wekasolaga Premier Soccer League. FC Platinum yakarova Blue City 1-0 nemusi wemugovera. Dynamos yasiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoinzi makumi mashanu nerimwe chete. Kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekshwa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakati wandei.
Munyama chaiwo chaiwo nokuti dai tambo dai tingadai tarudikuona huina mitambo iwo wanhasi but hai.
Highlanders ndiyo yave pachinhano chechina nemapoinzi makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita necranbourne bullets nemugovera. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemaledi chevrons chakapedza chiri pachinhano chechitatu kumat20 World Cup qualifiers akapera nezuro. Zimbabwe yakarova Thailand nemaranzi manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achiitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugere tiri pano ndiye akadadisa nekukanda maranzi makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana negumi nesere 118. Thailand yakakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu ndokurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tirikutarisa nezvekuratidzira kwange kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Kumede munhau dzeIsindebele.